Masangano akawanda anomirira vashandi mumapoka ose kubva kuvashandi vemuhurumende kusvika kuvashandi vemumapurazi anonzi ari mushishi kuita nhaurirano dzemihoro pasi pemisangano yakasiyana-siyana. Boka rezvemabhanga rinonzi rakatoita kare nhaurirano dzechikamu chegore rino vashandi nevashandirwi vakavirirana kuti mushandi wepasi atambire mari inoita zviuru mazana maviri negumi nezvisere zvemadhora emunyika kana kuti 218,000 Zimbabwe dollars pamwedzi, iyo inonzi nemutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi ichiri shoma kuti iraramise mushandi.
Saka mukatarisa kuti 218,000 haisi mari yakawanda, especially takutarisa kuti tax yemuZimbabwe ine pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yaashoma chaizvo.
Uko Zimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanonzi vachiri mushishi kuita nhaurirano dzekutsvaga chibvumirano pazvinetswa zvakasiyana-siyana pahurukuro dziri kuitwa pasi peTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti hurukuro idzi dzichiri kuenderera mberi.
Hapasati pava ne machanges kure rino. Hapana musangano wamboitwa weTNF nyaya dzokugazeta kana kuisa pamutemo minimum wage ye150 inyaya isati yapera kutaurirano. Government haisati yaratidza kuti ingaisa mutemo. Mari iyoyo inofanira kureviewa on quarterly basis.
Nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC dziri kuitwa pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende dzinonziwo dzatadza kubudawo nemichero vashandi vehurumende vachiramba kutambira zviri kuiswa patafura nehurumende vachiti vari kuda mari inoita mazana masere nemakumi mana emadhora ekuamerica kana kuti US$840 pamwedzi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vashandi havasati vaora mwoyo sezvo kwasara zvinhu zvishoma-shoma zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuti vawirirane.
Tine zvatawirana nehurumende zvatabvumira nazvo kwoita zvakatiwo zvetisina kuwira nazvo zvavaenda kunogadziridza kuti tigosangana musi wechina vanenge vazvigadzirisa tinotarisira kudaro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reATUS vaObert Masaraure ava nedzimwe nhengo dzakatopinda mukurangwa mabasa nenyaya yemihoro vanoti musangano weNational Joint Negotiating Council hauna chaunoburitsa.
Tane mazuva akanenge matatu vanhu ava vachisangana asi hapana chinobatika chatichauya. Asiwo ejensi yacho ichiri kumboramba ichimira sani tichitarisa zviri musection 203 yeconstitution inoti simba rekufikisa maconditions of services evashandi ringave masalari nezvimwe zvinoitwa nepublic service commission ichinge ichishandisa section 655 of the constitution inoda collective bargaining.
Nyanzvi mune zveupfumi nemabasa Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe vanoti
tine masekta mamwe atiri kuziva vakatowirirana vashandi nevashandirwi kuti vazhinji vacho vari kukikiritsana mamwe vacho tiri kuona madeadlock. Saka I think tiri panguva yakatiomei panyaya dzemanegotiations idzodzo nenyaya yekuti hapana kuwirirana kuripo pakati pevashandi nevashandirwi.
Nguva zhinji kana vashandi nevashandirwi vakasawirirana panhaurirano dzemihoro zvinhu zvinoguma zvaita manyamamire nerongo vashandi vachikanda mapadza pasi. Izvi zvinogona kunzvengeka kana musangano weNational Joint Negotiating Council wakabuda nechisungo chinotambirwa nevashandi vehurumende uyewo kana musangano weNational Tripartite Negotiating Forum wakabudawo nechimuko.